Mangine examinations kana makatarisa makore apfuura maviri tichange takaafectwa senjaro pasi rose nyaya yeCOVID-19 takatadza kuti vana vanyorese maexaminations aJune saka gore rino nekuti timetable yadzoka zvayanga iri takuona kuti vana vakukwanisa kunyora muna June.
Tombotarisa mari dziri kuwanikwa dzichidaidzirwa pari zvino, mari idzi dzakamira sei pamazamanishen aya?
Tikatarisa mari dziri kudaidzirwa pari zvino, mafizi ana kuchinja kubva kwaangari last year gore rapfuura. Saka tiri kuona kuti vana vari kudzidza mumagovernment schools vari kusubsidizwa nehurumende ne55% zvichireva kuti vanobhadhara $11 per subject for ordinary level. And then vari mumaprivate schools vanenge vachibhadhara $24 per ordinary level. Tikatarisa vea level vari mumaprivate schools vanenge vachibhadhara $48 vemagovernment schools vachibhadhara $22.
Asi ka vamwe vabereki vari kuchema chema vachiti mari idzi dziri kudaidzirwa mumari dzekunze asi ivo vachitambira mari yemabhondi munyika, yagara yakapegwa pamari yekunze here?
Mari yemaexaminations inopegwa nemari yekunze asi pakubhadhara vabereki vanobvumirwa ivo kubhadhara nemari yemuno muZimbabwe. Tichakatarisa kuti registration mubereki achida kubhadhara mwana neZimbabwe dollar vanobhadhara mazuva from 8 March to 15 March. Rate ichaannounswa, interbank rate ichaannounswa neZimbabwe musi wa 8 March. Saka hurumende yakataura ikati hakuna mubereki anomanikidzwa kubhadharwa necurrency yaasingakwanisi. Kana mubereki achida kubhadhara neus dollar kana kuti anoda kubhadhara nemarands kana kuti anoda kubhadhara nezimbabwe dollar, iwo maprovisions iwayo ese aripo.